kunyange hazvo mutemo usingabvumire kuti vakuru vezvikoro vadzinge vana vanenge vasina kubhadharirwa mari yechikoro. Vamwe vabereki vanoti vanotsigira kudzingwa kwevana vanenge vasina kubhadhara zvikuru vanodzidza vachigara pachikoro. Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi nanezuro mudunhu reMashonaland West inoratidza kuti zvikoro zvakawanda zvanga zvisingatambire vana vanenge vasina kupedza kubhadhara mari dzinodikanwa dzose. Semuenzaniso, pachikoro cheChinoya High vana vari kusungirwa kubhadhara mari inosvika chiuru chemadhora nemadhora makumi manomwe kana kuti 1070 kumwana anodzidza achigara pachikoro, asi mwana anodzidza achibva kumba ari kubhadhara madhora 160 patemu. Pamari yose iyi, mari isingabvumirwe nemutemo kuti mwana asadzingirwe madhora 20 chete. Amai Ngondo, avo vane mwana ari pachikoro chemuchinoi, vanoti vabereki vanofanirwa kubhadhara mari yose kuti chikoro chikwanise kutenga zvekudya zvevana zvakavakwanira. Amai Ngondo vanoti zvinhu zvekudya zviri kukwira zuva nezuva, nekudaro vabereki ngavabhadhare mari yose.
Especially vepachinoi hai vari raiti chaizvo. Tinarwadzo vedu sevabereki because mari iri kunetsa, but otherwise vari raiti chaizvo. Because ndikonza mwana wangu inini ndabhadhara school fees yakakwana nearly 1110 umwe munhu woya ne500 woda kuti mwana wake accept ini wangu acceptwawo zviri anfair because wanguka akabhadhara yese mari ichabhajetwa natenga chikafu and inenge yakawanda ndeyangu yake inenge yapera chikafu chedu chiri kukwira anytime nenyaya yebhondi. Saka mufana wangunzwisisa kuti tikabhadhara maschool fees edu tese vane mabhodha mabhajeti inenge takawanda unotenga zvinhu zvakakawanda.
Amai Ngondo vanoti vabereki vasingakwanise mari yekuti mwana adzidza achigara pachikoro vanofanirwa kuendesa vana pazvikoro zvemurukisheni izvo zvakachipa.
Inini semubereki ndaomerwa neupenyu ndinoziva homwe yangu kana ndaona kuti hazvichaita kuti mwana wangu zvichimuendesa kuti hachakwanisi kune maschools ale mulocation ndinomuisa mulocation odzidza kulocation mwana anobva kumba achienda kuchikoro everyday rather than kuti ndisoronesana nechipereki semari yakawanda chekuda kungoti mwana wangu ari kuita chii ari kuita bhodhiri ini ndinoenda kuchadza kumaneja homwe yangu.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mubereki, amai Tshishi munoda wafa, vanoti vakaendesa vana vavo kunodzidza kumusha sezvo vainge vasakwanise kubhadhara mari dzinobhadharwa mumaguta zvikuru sei mari dzemalevhi. Amai munoda wafa vanoti kumamisha zviri nyore kutaurirana nemukuru wechikoro kuti munhu anobhadhara sei mari pane mumaguta. Vamwe vabereki vakaita saamai Petunia Rwambiwa vanoti nekuda kwekuti zvinhu zvakaomera vanhu sezvo mari dzemihoro dzisina kuwedzerwa, vabereki vanofanirwa kupiwa nguva yekuti vabhadhare vana vachienda kuchikoro.
Hapana kana mubereki anoda kuti mwana aende kuchikoro asingabhadhari mari dzedu hadzina kuwedzerwa but mafees akawedzerwa.
Amai Stiwo Jeko, avo vane mwana anodzidza kuSt Albert, vanoti vabereki ngavapiwe nguva yekubhadharira vana vachienda kuchikoro sezvo mutemo usingabvumire kuti vana vadzingwe kuchikoro. Amai Jeko vanoti ibasa rechikoro kuti vapiwe mari nevabereki.
Mwana akana kudzidza responsibility yechikoro kuti kusunga mubereki.
Mukuru wepachikoro cheChinoi hai vaSevia Muchopa vanoti vari kudzinga vana vasina kubhadharirwa mari yose yechikoro sedanho rakatorwa nevabereki. Vamutopa vanoti mutoro wavo kuchengeta vana vasingaziye nenzara uye mutoro wevabereki kubhadhara mari yose yechikoro kuti vakwanise kuchengeta vana. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndine Aba Chigoriwa.